ikatarisa zvaitwa naamaiti achisimukiswa mukati mezvarananyi tonafti kopero yavo kubudiro redu remutemo kuti varatidzire pane zvinhu zvavanonga vasiri kufara nazvo kana kuzikana nazvo mukati mekodzero dzirimo mubundiro redu remutemo rinopa iro the right to demonstrate, the right to petition. Asi zvakare tichiona bundiro redu remutemo rinopa iro kodzero iyo yatinoti the right of conscience, kuti munhu anotenderwa kufunga zvaanoda kufunga uye zvekumutendera pfungwa dzake kuti afunge uye kuti azviratidze mumaexpressions ake aanoita izvo zvaanofunga. Saka zvaitwa namaidhi atisimukiswa mukati mezuva anhasi ikodzero yavo iri mubumbiro redu remutemo renyikaezimbabwe.
Asi munoona zvichitambirwa here? Nekuti tinoona kuti vazhinji vanowanikwa vachiratidzira asi hatizoona kwazvinoperera.
Chekutanga ndinoti maonero endaita kuratidzira kwavo kwanga kwakaiswa pane certain individual kana kuti pane munhu waari kuti zvawaiita hazvisizvo, tinoda kuti kuti respect vanhu vakaenda kunovhota. Saka zvinonga zvaakuti nekuti kuratidzira kwavaiita ivo vakaima kunani kuratidzira ikoko uye vari kuda kuti kubuditse chii. Saka mukutambirwa kwazvo kuriwo kutambira kuviri, kune kutambirwa vanhu vezimbabwe nemaautorities, kune kutambirwa zvakare neari kuratidzirwa wacho. Saka zvinhu aithink zviri important kuti vaexpressa varatidza zvavasiri kufara nazvo zvaakune vanofanira kutambira vacho kuti vatambire sona tinoti raakwavari kufunga kana kuwani.
Tichitarisa nyaya iyoyi yekodzero dzevanhu munyika, mungati zvakamira sei muchitaura Sagweta?
Pakanyika yezimbabwe tine zvizhinji zvisiri kufamba zvakanaka maererano nekodzero dzevanhu. Ukatarisa kubva zvataapinda mukati menguva dzesarudzo tichisvika pakubuda, kodzero dzevanhu dziri kumbunyikidzwa kazhinji nemaotori edu mapurisa kana kuti vari mukati mehurumende havasi kupa vanhu kodzero dzavo dzakakwana. Tinopiwa izvo nebumbiro remutemo kuti vange vachizviratidzira. Taakupinda masituations ekuti dzimwe nguva kutotakuexercisa kodzero dzako chava chivi hurumende chayako svika pakupanisha.